chekutanga matoredu ratanga chirongwa chemkuratidzira chema demonstrations chataita pamadhorobha matatu anoti Harare, Bulawayo pamwe chete nemutare. Zviri kufamba chaizvo, tiri kuenda kune mamwe madhorobha, asi tiri kuzopedzisira nedemonstration hombe hombe muHarare. Matiri kunotaurirana nezano PF kuti vanofanira kugadzirisa zvino. Chechipiri ndechokuti tiri kuona kuti varombo ndivo vari kunyanya kumbunyikidzwa nechihurumende ichi. Vanhu vehurumende kana kuti shamwari dzezano PF ndidzo dzine mabusiness ari kubudirira, nekuti vanoita zvehuori, hopiwa macontracts egovernment, hopiwa mari maloans egovernment, woita mabusiness awo. Saka ndivo vari kuita mabusiness muno muZimbabwe. Saka chirongwa chatoda kuita ndechokuti tichatarisa mastoro kana masupermarket kana maproducts evanhu ivavo vari kuwana hupfumi nehukopokopo nehuori, tobva tati isu hatisi kutenga imomo. Kana tati hakuna munhu anotenga machopisi, hatichatenga machopisi imomo. Tikati hakuna munhu anotenga petrol papetrol station yakati inooniwa nanhingi, hatichatengi ipapo. Tikati hatichatengi mukaka wekwagushungo, tese hatichatengi izvozvo. Saka tichatanga chirongwa ichocho kupera kwaAugust, tobva tati hatisi kuzotenga mumastore evanhu ivavo vari kuita mari nenyaya yevarombo wavari kubira zvakare.
Munofunga here imi kuti vana veZimbabwe vangateerera kurudziro iyoyo, tichiona kuti dzimwe nguva zvitoro zvamuri kuti vanenge vasingazotenga izvozvo ndo zvinenge zvakavachipira, tichitarisa mamiriro akaita zvino?
Vana veZimbabwe vanoteerera zvikuru, kunyanya-nyanya kana vanzwisisa kuti zvinhu zviri kuitirwei. Vana veZimbabwe right now vari kuenda kumademonstrations vasina kufosa, vasina kuhaijekwa kunzi taakutora rori yechikoro iti akuenda kudemonstration. Asi nyaya iripo ndeyokuti vana veZimbabwe vanoteerera. Vanhu ava vari kuita mari yakawandisa nema5 rand nemadhora edu atinoenda tinotenga mazai mumasupamaketi avo. Tikati isu kwe1 week hatisi kutenga muzvitoro zvavo. Vanhu ivavo vanogwadama zvechokwadi.
Mamboedza kuita zvinhu zvakawanda zvekumanikidza hurumende pamwe nevatungamiri vari muhurumende kuti vashandure maitiro. Munofunga here imi kuti izvi zvingavadzimba zvokuti vangashandura maitiro?
Hurumende iyi ihurumende yatingati pachirungu vari stubborn. Vanhu vaya vane dzatinoti pachimanyika tsinziri dzekuti havateereri. Asi tinoona kuti vakanyatsokudhirwa navo zvakanaka-naka tinowanzovakunda. Vairamba bumbiro remutemo takarinyora chete, vairamba kuti tisheye hurumende muna 2008 takasheya hurumende wani tikawana prime minister, vairamba kuti tiite voters renewal. Iko zvino zeti yakazobvuma kuti taakuzonyoresa patsva vanhu vekuvhota, toita biometric, toita voters roll rekuti panenge paine picture yomunhu. Zvinhu zvairambwa naMugabe but akubvuma. Iko zvino tiri kumupusha nenyaya iyoyi, vanobvuma chete. Tikabatana sevanhu veZimbabwe tinokunda. Hapachadi kuramba tichifoma tumapato tusina kwatinoenda. Ngatibatanei pabato rimwe chete tokunda muwengi uyu. Taapa dhuze vana veZimbabwe.